This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington, D.C.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo kurume 8 2015 munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoita musangano nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe pamusoro pekurudziro yavo yekuti mihoro isakwidzwe. Hurumende inoshandura pfungwa panyaya yekupinzwa kwechibage munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington, D.C. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington, D.C. tichikuudzai zviri kuitika munyika. Madzimai pasi rose nhasi ari kucherechedza zuva reInternational Women's Day. Musangano mukuru wekucherechedza zuva iri uri kuitwa muNew York muno muAmerica, uko madzimai anobva kunyika dzakasiyana-siyana ari kusangana. Vachitaura nechishanu pakucherechedza zuva iri, munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakatenda kuti pasi rose rakanga richiona shanduko yebudiriro yemadzimai mukati memakore makumi maviri adarika kubva pakanyoreranwa pasi chibvumirano cheBeijing Declaration. Apo kupinda kwemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika kwakawedzera, kushaya kwevana vacheche kwakadzikira uye mukaha pakati pevanasikana nevanakomana muzvidzidzo zvepasi zvepuraimari wakavharwa. Nechishanu, madzimai akawanda akaunganawo muHarare achipemberera zuva remadzimai iri. Dingindira regore rino rinoti Beijing Plus 20, The Journey Towards Women Empowerment in Zimbabwe, Successes and Challenges. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rakasangana nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vakasvitsa kusafara kwavo pamusoro pemashoko avo ekukurudzira vashandirwi kuti vasawedzere vashandi vavo mari dzemihoro. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo vaMangudya vakati vakanga vachingopawo pfungwa dzavo kuhurumende kuti vashandi vasavedzerwa mari, sangano ravo rakawana mukana wekuvazivisawo kuti vasiyane nenyaya dzemihoro uye kuti dzikurukurwe kunhaurirano dzeTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMoyo.
Vateereri vanozviziva kuti tange tine nyaya yakataurwa nagavhuna yokuti masalaries anofanira kuva asingakwidzwi. Inyaya yakapinda mudariro iyoyo.
Saka nyaya iyoyi makaibata sei, kana kuti yakakurukurwa yakasvika papi tichiona kuti yanga yakonzera kusagadzikana mukati mevashandi?
Patakasiyana maonero edu panyaya iyoyo nagavhuna, inyaya yekuti ivo vanenge vachiti vanovatsira kupa maonero hurumende, asi maonero eti ndezvekuti statement yavo igwaro rakabuda mupublic range richitaurwa. Saka tingati hatina kuwirirana nenyaya yekuti takati haisi nzvimbo yavo yekuti vataure nyaya yemasalaries. Nyaya yemasalaries ine nzvimbo yayo. Patinonegosheta mari ikoko ndiko panofanirwa kutaurwa nyaya dzemari. Ivo vakati vaiadvisa hurumende, takati kwete paunoadvisa hurumende, hautauri Republic yesega. Uno advisor minister wako. Your monetary policy is statement inotaurwa mpublic. Saka wona zvakasiyana panyaya iyoyo. Asi zvatakatenderera ndezvekuti chasangana kwenguva inotera kana akwanisa kusangana nevamwe vake kuhurumende.
Tinonzwa kuti imi makati zvimwe zvakati wandei zvinge zvichikurukurwa. Mungatudza pamusoro pezvamuri kuda kuti zvigadziriswe izvozvo.
Takati kuti tikate makosi ehurumende panofanira kuongororwa kuti vashandi vehurumende vakawanda zvakaita sei. Ndevanani vanoshanda kuhurumende. Tiri kuona kuti pane vanhu vakawanda vanongotambira kuhurumende vasingashandi. Vanhu vanofanira kubviswa.
Vanga vari munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vachiona nezvezvipfuyo vapadhizhanda svondo rapera vakaudza dare resenate kuti nekuda kwekushomeka kwemvura mwaka uno hurumende yakaona zvakakodzera kuti ibvumidze kupinzwa kwechibage nekukasika kuitira kudzivirira nzara. Vazhanda vanoti hurumende yakatotanga kupa maresinesi kumakambani anenge achikwanisa kupinza chibage. Mashoko aya anopikisana neakataurwa mwedzi wapera nemumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima richiona nezvembeu vaDavis Marapira avakazivisa kuti hurumende yakanga yabhana kupinzwa munyika kwechibage neupfu senzira yekuchengetedza varimi vemunyika. Mukuseya nyaya iyi tabata nyanzvi mune zvechikafu Reverend Forbes Matonga kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Ndiona kuti idanho rakanaka dai kuri kunzi zvanga zvakasikwa vaita proactive. Nepamusana pekuti maonero edu manayi rakaita mvura DCA anga asina kumira zvakanaka. On one hand pane payakanaya zvakasufukidzana zvakaita kuti mimwe minda yakanyura. At the same time muchiexperience a drought. Saka zvazvakura ndezvekuti kuya kune mapani akanyura. Kuya kusina kwakaoma saka hakuna kunonzi kwakaita zvinenge zviri nani. Although apa nepapo ndimwe nzvimbo dzakadai particularly mashanaland east ungaone pane mimera inenge yakatinakei. But elsewhere ndakambenge tiri kuna mabocha kwaa hakuna chikafu.
Tinonzwa kuti gwaro reongororo yezvirimwa harisati raburiswa ongororo iri kuitwa neagritechs. Hapana zvingazotarisirwa kushanduka here kubva pane zviri kufungidzirwa parinhasi?
Handione chichasanduka nekuti mwaka wafamba. Chekutanga ndechekuti mvura yakanonoka kunaya. Saka munoona kuti vazhinji vakazotanga kudyara maamuna December. Saka izvozvi vanenge vatori nemumera unenge mukuru wacho ndo vane chibage chiri kuvhurura. Wazhinji vamwe chibage hasati chatotumbuka. Saka mvura ikaenda iye zvimwe kuti utarisire kuti pachanyasouya mvura inoita kuti chibage ichocho chisanduke kuti chisvike handisikuona sokudaro.
Kana makambani akapinza iwe chibage munyika, hazvizoita here kuti mutengo wehupfu unge uchizokwira tichiona kuti makambani vanenge vachitarisa zvemari?
Ya, ichokwadi izvo zvinogona kuitika. Asi at the same time zviri nani chikafu chinodhura chiripo pane kushaya chikafu chacho mutengo wechinzi yakadzika. Saka neimwe nzira tinoona sounge hapana option. Tinofunga kuti pamwe iyo hurumende chaamuno ine a way yekusubsidize haingatrai kuita. Kana kuri kuti kutira kudzikisa mutengo wacho. Nekuti zvinenge zvatosiyana nekutounza completely ivo. Sezvatagara chita makore ese kuti kuri kuya chefood aid chiri kuya 100%. Saka vakaita kunge masubsidies. I think zvinoita cheaper to the government. Pane kuti chigare chabva chango unge chisiko nekuda kwemutengo.
Nyanzvi mune zvechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunhare neStudio 7. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanoremekedza vashandi vehurumende vari kuramba vari munyika kunyange hazvo zvinhu zvakaoma haana kusiyana nekunyaradzwa kwemwana anonzi kana achichema onzi ndichakutengera chiwiti. Vachiparura muchina yakapiwa kuchipatara cheHarare nehurumende yeChina china chapfuura vaMugabe vakati kana zvinhu zvakazonaka munyaya dzeupfumi vashandi varamba vari munyika vasiri kukwanisa kunyengetedzwa kuti vatize vachatendwa zvine mutsindo nehurumende. Ngatinzwei vaMajongwe vachitaura.
Mashoko aMugabe haana kuipa. Akangoipira chete pakuti toita zvaana farai mwanangu nyarara zvako ndichakubayira huku. nepamusana pekuti tiri kuti sukana zvinhu zvanaka zvichanaka rini tiri kuchema tiri kuona zvinhu zvikuramba zvichioma chiripo ndechekuti macivil servants ari kutaurwa navamugabe kuti ndichakutenda ya vanototadza kutendwa nekuti vakatiza vacho pavanodzoka vachinzi mareturning citizens vanobvumirwa kupinza mota dzavo chinzi duty free isu muno tikavakumbira kuti tibvumidzeiwo kuimpota mota duty free nekuti hatina kutiza tinosenzera nyika vanoramba izvozvo saka itiri kuti mashoko aya taanzwa nguva yareba nhamo dzedu dziri kungowanda dai vanga vari vanhu vari kutida vangadai vatipawo mukana tati tipeiwo pekuvaka dzimba titendeizve nekutipa pekuvaka dzimba tanzwa hongu mari hamuna chitipaiwo pekuti tivake dzimba tigare nemhuri dzedu
ava vanga vari munyori mukuru weptuz varaymond majongwe vari parunare muharare nestudio 7 vari kumirira bato idzva rezvematongerwo enyika refreedom front musarudzo dzeby election kumount darwin west dzichaitwa mwedzi uno musi wa27 vasisil muradzi vanoti vanhu vari kutyisidzirwa nenhengo dzebato rezanu pf izvo zviri kuita kuti vakundikane kuita misangano yakasununguka ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
tiri kugadzirira zvakawanda tiri kungoita maprivate talks nevanhu kuti tikwanise kuconvinsa vanhu because the environment iri kumaundarive ndeyekuti munhu anovhundutsirwa kunzi tichaenda nasabhuku paballot box and tichaita 1, 2, 3 things after the ballot saka vanhu ava tisi kunyatsokwanisa kunyatsoexpressa maviews edu over the ballot because munhu anenge aine kafiye kuti pamwe ndichazoroverwa mbudzi yangu kana ndichazotemerwa mbudzi yangu nedemo so ndinofanira kuvhota ndakangwara zvokuti munhu kumaundarive environment yacho ndeyekuti munhu anongocheuka choka achivhota achitarisa kuti hapana ari kundoona here
vamwe vari kukwikwidza vari kuchemawo nenyaya yekuti zeki haisati yavawanisa mukana wekuti vange vachiona voters roll imiwo muri kutarisana nedambudziko rimwe chete here
handisati ndavaapprocha but I have to approach them ndoona attitude yavo kuti inenge yakamira sei
vanhu vari kutyisidzirwa nani
patinoita izvozvo izanupf but chandakangoona zvangu ndechekuti zeki iyo pachayo haina simba rekunyatsopa abit challenge vanongotiwo munouya mosikoita interparty meeting but well zvinhu zvinenge zvisingafaniri kunge zvichidaro munhu anenge achikanganisa democratic right yemunhu anenge afanira kungodisciplinewa you know under my jurisdiction measures
ko muri kukwaniswa here kuwana mukana wekutsvaga rutsigiro muchishandisawo nepfenyuro dzezbc netv zvinotarisirwawo nevamwe
izvozvo izvo ini zimbabwe zvinenge zvakada kutiomerei kumaopposition parties akawanda zvokuti unongoona kana takuenda kunyaya dzacho unoona honde mbinado inonyanya kuenda pafourfront kambo kacho kanenge kaakutoimbwa zvisi nezvikati
avanga vari vari kuda kumirira bato refreedom front musarudzo dzeby election kumount darwin vasisil muradzi vari parunare kumount darwin kwakare nestudio 7 yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Wellington Zindove vanoona ivo nezvekurongwa kwemabasa musangano reYouth Forum. Vazindove, tinokutambirai nemufaro.
Tinotenda.
Vazindove, mazuva apera aya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazivisa ivo kuti chishuvo chavo chekuti chirongwa chiya cheNational Youth Service chinge chichidzorwa zvakare vechidiki vaende kumakamba aya kana kuti vatange kudzidziswa izvo zveNational Service kana kuti zvavanoti ivo zvekuti vazive nhoroondo yenyika yavo. Imi sesangano reYouth Forum munoti kudini mashoko aya?
Ndingati mashoko aMugabe takamatsoropodza zvedu sesangano rinoshanda nevechidiki tabva tatoropodzawo ndingati bumbiro idzva ratinaro romutemo tikaona kuti mashoko avo anenge ane chokuita nezvimwe zvakanyorwa mubumbiro idzva romutemo rakawanikwa nenyika muchive nekunge mapato anosanganisa zanubef nemdc anyora akabatana asi tazopedzisa taona kuti zveshuwa zvirimo mubumbiro idzva romutemo uye zvingati tsika dzinoitwa nedzimwe nyika dzosanganisira vana America Namibia nedzimwe dzakadaro dzirimo muAfrica takaona sekuti mashoko awa anogona kudai akanaka. Asi dambudziko guru riri pamashoko awa nderekuti mashoko chokutanga nderekuti ari kubva kuna vamugabe. Vamugabe vanotungamirira hurumende yakamboita chirongwa chakadai chikazopedzisira chaburikidza ningati kushupika nekushungurudzwa kwevanhu kwakanyanya zvikuru kwazvo. Tichiona kuti vechidiki vanga vabva kundoitwa ningati zvidzidzo izvi vakapedzisira vakuonekwa varivo ningati mharapatsetsetse dzaikonzera mhirizhonga dzakarerekera ningati ndezvematongerwo enyika zvimwe zvakakonzera kurashikirwa kweupenyu kwevatsigiri vemasangano aipikisa hurumende uyezve nevamwe vechidiki vanga vakaita saizvozvo. Saka ningati mashoko iwawa pari zvino tiri kuona sekuti senyika yezimbabwe hatisati tasvika pakugadzikana pokuti tinge tichitanga chirongwa tingati chakaita secherutsi chechemhando iyi. Saka ningati chirongwa ichi pari zvino hurumende yedu kusiri kungotarisa kushayikwa kwemari chete but ningati takatarisa kwatakabva kuti tiri kubva kumwe kwakasviba kusati kwanyatsokujeka kuti tione kuti hurumende iyi yakambozviita ikaburisa zvisina kunaka tingairega here ichitanga kuti chirongwa chakadaro. Tiri kuona sekuti ipapo pane nyaya huru zvokuti hatikurudziri kuti hurumende inge ichitora gwara iroro pari zvino.
Asika gurukota rinoona nezvevechidiki vaChristopher Mushowe vari kutsigirawo vamugabe vachitivo hapana chakaipa kuti vechidiki vazive nhoroondo yenyika yavo kuitira remangwana.
Ichokwadi ichocho sokutaura kwatamboita titanga chirongwa chii nyangwe nesuwo tinoona kuti hapana chakaipa asi tiri kungoti vanhu vari kuda kuzviita hationi sokuti ndivo tingapa kodzero yokuita izvi maererano nokuti ndivozve vakambotanga chirongwa chakadai chikazobudisa ningati kuparadza kwedzimba kurasikirwa kweupenyu uyezve ningati kuve nemayuti mamwe asati awana ningati nzira dzokunge achipodzwa vachiindwa yatingati kuda kuva vange vachigadziriswa kuti aiwa zvamakaita zvi haizvo zvinotenderwa. Saka tiri kuona sekuti kana iri nyika vakada kuti chirongwa chakadai chienge chienderera mberi chirongwa ichi chinofanira kuiswa muvanhu. Ndingati totsvaka ndingati sangano rinoita chirongwa chakaita sechichichi rinenge rine vanhu vari kubva ndingati kumapato ari mamwe asiri muhurumende masangano akazvimiririra nevamwe ndingati vane chokuita ndingati nekubudirira kwevechipiki yetingada kuti independent platform kana kuti arrangement inenge ichikwanisa kuzoti chirongwa chakadai chienderere mberi nokuti isusu dambudziko guru neshushikano yedu ndeyekuti hatingaregizve hurumende yezanu ichitanga chirongwa chakadai takatarisa ndingati zvakamboitika mumashure umu.
Asika mune zvamuri kuti zvakaitika mashure iyo ZANUPF iri kutiwo vamwe vanopikisa vanga vaine chekuitawo nemhirizhonga yacho iyoyo.
Ndingati handidi kunyanya kuinda kure stereki mazuva aienda vechidiki ndingati munzvimbo dzavaindofundiswa zvavaifundiswa zvakazobuda izvo taona kuti hazvisizvo zvavaifundiswa kwakusingabvumirwi kuenda vanhu. Ndingati nguva iyoyo hurumende yakaona mhirizhonga yakanyanya kukurisa sitereji yakainge ichishorwa pasi rese. Saka ndingati handisi kunyatsokuona kuti apa pane chokuita nevamwe vanhu kunze kwaivo ivo vanga vachizorohwa vanga vachizoshungurudzwa nezvimwe zvakadaro.
Mubvunzo wekupedzisira kuti tipete chirongwa chedu vazindove pane sangano repasi rose rinotarisa nyaya dzakadai reInternational Association for National Youth Service. Mungati hurumende iri kushandawo here nemasangano akadai kuti chirongwa ichi chisaite mutauro?
Chetinoziva pari zvino neumbo hwatinahwo hurumende yedu yezimbabwe haisi kushanda nesangano iri nemhaka yekuti ivo ihurumende yagara isingadi kuita zvinhu zvinenge zvine chokutsoropodzwa mukati. Saka ndingati mukatarisa zviga zvinogurwa nesangano iri hurumende yedu inowanikwa ichitaira zvikuru kwazvo.
Aiwa tinokutendai vazindove nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda.
Manga makateerera kubva kune vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reYouth Forum Zimbabwe vaWellington Zindove muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu, teererai paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri.